good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 5th of September 2018. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gandhi.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our... We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk, we are talking about the swearing-in of parliamentarians and senators today.
Cities and towns across the country have also been swearing in councillors and mayors since last week, following the swearing-in of the president and his two vice presidents.
Now, Zimbabweans are expecting the officials to deliver, but will they?
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 12080 and 15775 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Wongu Chris Nasi. Tiri kutaura nenyaya yekutoreswa mhiko kwaitwa vadare veparamende kana nhengo dzeparamende pamwe nenhengo dzesenate. Tinonzwa kuti kune vadare vanokwana kuita 270 kana kuti mazana maviri nemakumi manomwe pachitiwo nhengo dzesenate dzinokwana kuita ngati 80 kana kuti makumi masere. Vanga vari pakutoreswa mhiko ikoko pamakumi masere makumi matanhatu kana kuti 60 madzishe anenge achibva munyika yose kwoitawo ngati 60 masenata ndeve mapato vanenge vachibva kumatunhu akasiyana siyana kwoita madzishe vanokwana kuita 18 pamwe chete nevaviri vanenge vachimirira anonzi special interest group kana kuti vanomirira vanorama neurema vakaremara vanenge vari vaviri kuti vakwane kuita 20 plus 60 nhengo dzemapato ezvematongerwo enyika isenate iyoyo. Avawo vadare kune vanokwana kuita 210 vanenge vakasarudzwa mumatunhu vachizoita vamwe vanenge vachizobva kune inonzi proportional representation vanokwana kuita 60 kana kuti makumi matanhatu ndo vatoreswa mhiko nhasi. Tichitarisa ipapo svondo rose rapera iri zvakatangawo svondo rapera vachitoresawo mhiko mumaguta akasiyana siyana nhengo dzemakanzura. Tichionawo muBulawayo vakaita svondo rapera musi wechishanu, muHarare vakazoitawo nemusi wemuvhuro. Tichiona nezuro chipiri vakatoreswa kumhiko mune maya maguta akasiyana siyana kusanganisirawo Chitungwiza neKwekwe kwatinonzwa kuti kune mudzimai wekutanga akatoreswa mhiko sameya ikoko kuKwekwe. Saka tiri kudaunzwa kuti zviri kutarisirwa nevanhu ndezvipi. Tinoona kuti mukati imomo mune vakanga vari mudiaspora vakadzokera kumusha vakanokwikwidza vakakwanisa kunge vachipinda makasiyana siyana munhengo dzeparamende nemumakanzura imomo. Zvii zvamuri kutarisirawo vana veZimbabwe kune vatoreswa mhiko ivava, Chris?
Yebo Jonga, yezulukandaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu esiliphalo na maviki wonke ngolwesithathu lapho esikhuluma-ke labantwana beZimbabwe abahlala emazweni achiyeneyo, kodwa-ke siyanxusa lani eliseZimbabwe ukuthi lisithinte. Lamhlanje-ke udaba olusegudwini ludaba lokufungiswa okwenziwe amalunga edale lephalamende lamhlanje labe senate. Siyazi ke ukuthi amalunga edale lephalamende angu-270 ibandla lezanu PF lona lilabanengi okuthiwa ke ngesilungu yi-2/3, okusho ukuthi bayenelisa ukutshintsha umthetho edale lephalamende nxa befuna. Bengavumelana bayenelisa ukukwenza ngenxa yokuthi baningi ukwedlula abe-MDCT kumbe i-MDC Alliance. Siyazi nje ukuthi ku-MDC Alliance lapho singathi thina kubo bonke amalunga la kulo yedwa ozimeleyo independent umnumzana Themba Mliswa kuzoba lo yedwa webandla le National People's Front NPF ilwa ibandla le NPF lilo yedwa
National Patriotic Front
National Patriotic Front yes. Yeah kuzothi ko kena amalunga edale le Senate lawo abefungiswa ke lamhlanje wona angamachumi ayithoba minwe mbili i8 siyazi ukuthi ku 8 kona phana bakhona abangamachumi amabili abazinduna abangena ukuba ku Senate ngoba bezinduna ke siyazi njalo ukubana kubona labo amalunga e Senate kulama amabandla wonke omabili balawo lamathathu asazi ele MDCT uthi lamanga kodwa sizabe sixoxisana ke ngodaba lona lolo sikhuluma nje sesilomhlonishwa wethu wakuqala lamazi ke ubehlala e South Africa umnumzana Daniel Fortune Molokele ubehlala eSouth Africa kodwa usebuyele eZimbabwe ube ku diaspora lamhlanje ke luhlelo lwe diaspora yiko simnqusile lapha siyakwamukela umnumzana Molokele
salibonani barale salibonani basakazi ngiyabonga ukungxolisa kuhlelo lwenu
ye kwakuqala siyakuchayela ihlombe umnumzana sisithi hayi usebenzile
siyabonga sengamhlopha thenke
singakayiphambili ke ungasitshela ukuthi wena unqobe okunganani nxa sikhangele okulandeleyo wena ukuthi uthole amavoti amangaki usakhumbula
mina ngazuza about 15,700 olandelayo wazuza about 5,000
okay ajonga
bamolokele tishitangawane ukuthi makorokoto
makorokoto teseni shua.
Aiwa, ndizvozvo zvino kudzwa zvikuru. Pane vanhu vachitarisa pa Facebook yedu Shona View Shona. Vanhu vatotanga kukanda mivhunzo. Kune vanga vachida kunzwa kuti MP basa rake nderei chairo vada kutsanangurirwa nokuti vari kuti kuna MP na senator. Saka kuti tizoziva kuti uyu ari kuita basa rei, uyu ari kuita basa rei. Maybe you can just explain the role of an MP because some are confused. They say if there's an MP and a senator, what's the duplication or why duplicate roles? Maybe you can explain on that.
Yeah, parliament yedu in a lower house and upper house. So ku lower house ndokunema inonzi House of Assembly ndokunema MP vanomirira vanhu kumadunhu nemadunhu. So from different constituencies across the country. Like me, I'm a member of the House of Assembly representing Wange Central. So we are working with the people on the ground and then we are also working with the House of Assembly in terms of passing policies, passing the new laws and so on, legislation. My senator, they are a bit different. They don't represent a particular constituency, but they are the upper house. Once a bill is passed by lower house, they are supposed to be experts. They are supposed to be wise people with experience, and they try to moderate and bring wisdom before the president signs a bill into law. So, like in America, there is the Congress, and then there's the Senate. In England, there's I think the House of Lords, the House of Commons, and so on. So that's the system.
Mm. Thank you so much, Honorable Molokele. That was a question from Kathy Mars, who said, Senators, basarao nderei, dofunga wanzwisisa muchitsanangura. Thank you so much. And Chris, va Molokele, vanomirira Wange Central.
Central, Wange East, not and East. No, we'll correct that.
Jesus.
Yeah, so Mr. Molokele, we know you have been sworn in today. Now, can you tell us from what we have seen and heard about this ceremony, the swearing-in ceremony? You know, some people feel that it's an oath that, you know, can be broken easily. Tell us how you feel about that you have been sworn in and you know the swearing in the oath. How do you feel about it? Do you feel that it's something binding or it's something you can just toss around?
I don't think it's something that you can just toss around, because it is exactly similar to the one that you do when you're in a court of law. So you will notice that we're asked to carry Bibles and we're asked to read a prepared statement, just like you do when you're in a court of law, maybe as a witness or as an accused person. Ogunye, people should not forget that the oath is an icing on the cake, because the commitment is with the voters, is with the electorate, is with the people who voted for us to become members of parliament. So we are accountable to the people on the ground. So the oath is just as icing on the cake. We will not even play around with the will of the people on the ground, because tomorrow there will be elections again. And if you have failed to deliver, the people will vote for another person.
Yes, tine muteerere ari parunare makadi.
Yebo linjani ba?
Sikona Chris.
Ye moyo usifonela ungapi?
Ngisebutswana lapha baba.
Okay, ungasipha imbono yakho ngodaba esilalo lamhlanje egudwini.
Yezwa sibili ukuthi hayi abameli bethu bafungisiwe sibili bangena emadale lapho kuthi besimele. Ya, kodwa into esilayo eyinkinga kakhulu balezifiso sibukhangele sibili ukuthi bengasisebenzela ngendlela esibafisela ngayo, kodwa kunzima ngegovernment leyo khona engweni leyo kade esikuZimbabwe lapha ngendlela esiyikhangeleyo lathi ukuthi ayingenanga kuhle, ayikho enhliziyweni zabantu beZimbabwe leyo igovernment.
Ngani usitsho njalo moya?
Izenzo zangikhona bekule ndaba lati besiyikhangele kade senzakala lapha ekhoti. Ikhangela ukuthi mhlawumbe i-judgment yayo engaba ngcono phakathi kwezinto zonke nxa bengabe behlonipha abantu beZimbabwe. Bekungathiwa mhlawumbe akuphindwele njalo ubuyelwe ema-election, kodwa indlela enjalo kwehlulile sikubonile kuyalo.
Manje nxa usithi kwehlulile uthi wena utsho ukuthi umthethwandaba awuhambanga awuphathwanga yini ngendlela emele usebenze ngayo, njengoba sizile kukhuluma indaba ezijeneyo zokubana ubufakazi bakhona bungani abujulanga, bathi bona ye kufunakala ama-V11 lokunye okunjalo. Kutsho ukuthi wena uphikisana lakho?
Mina ngiphikisana lakho kakhulu baba, ngoba lokho kwama-V11 forms siyakubona. Noma kade zikhona indlela zokuthi kucace labo ngendlela kade bekukhangela ngayo, inamba yona ekade ivele iphumile eyiyo engayisiye baziweyo, bebeyiphethe beyikhangele, kodwa bazoqatsha khona lapho kuma-V formu ngendlela lami engibona ngakho. Ngabona ukuthi hayi, kutsho ukuthi noma singaze sivote even lo mnyaka obukayo ka-2023 asingeke siphumelele baba, ngoba kwehlule kade sikusegcekeni. Kuzabe kulokhu kuthiwa kasibuye sibambaneni, ebengikutsho futhi layo uChamisa ukuthi alubani uyezwa i-government le engabambani layo, sikubonile kusenzakala kuTsvangirai kukaningi nakuNkomo ubaba welizwe wazwalala kungelanto nge-unity yakhona ephumayo baba. Sithina siyahlupheka sisemazweni lapha, kunzima abantwana bale ekhaya, uthola kuwonakala yonke into, zama ukuthi mhlawumbe engxenye kungalunga ngamavoti. Asingeke safa sakhupha izano embusweni ngoba amakhothi ngawayo. Liqiniso lelo.
Hayi, kwezwakala moyo, sibongile kakhulu.
Sibongile baba, sizabe lokho esilisekela kakhulu, shiwa ukuthi kwesinye isikhathi engxenye lingasincedisa lolu dubo olukhona lolu bakithi.
Hayi, lathi siyathaba ukuthi lani liyasisekela. Hayi, sibongile kakhulu baba.
Kakhulu siyabonga, inkosi iliphathise.
Hayi, kwezwakala, sibongile.
kakhulu.
Jonga, Mr. Moyo, there is he's saying that he doesn't believe that the court was fair. He says the elections were rigged because people are not happy, and he gives an example of himself that is now, you know, living in Botswana, and he wants to go back home, but he can't because of the situation.
That's a sad situation. And yes, tina vagadzira chirumanzu vanove vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezano PF vachirumanzu tokutambirai pachirongwa chedu. Alo, vachirumanzu. Alo.
Alo, ndikati ndino kutendai kundipinza muchirongwa chenyu nemhuri yese yeZimbabwe yakateerera.
Aiwa, maita basa vachirumanzu, tinoziva kuti mune matosiya mamwe mabasa amune muchiita akakosha muchikwanisawo kuti pamukana wekuti tinge tine pachirongwa. Nyaya tiri kukurukura ndiyo yekutoreswa mhiko kwema vadare minhango dzedare reparamende nenhengo dzedare resenate kwaitika nhasi pamwe chetewo nemakanzuro anga achingotorisawo mhiko makanzuro akadomwa kubva svondo rapera. Izvi zvamungataurawo imi sevanoongorora zvematongerwo enyika kana nyanzvi mune zvematongerwo enyika nemamiriro akaita dare reparamende ragadzwa nhasi kana ratoreswa mhiko nhasi, tichitarisa kuti mapato anga angori mune mudare rapera ndo vamwe chete vane nhengo dziri kungodzoka zvakare mudare rino, pane zvingatarisirwa here?
Hongu, pane zvakawanda zvinokwanisa kutarisirwa, asi dambudziko ririko nderekuti vazhinji vacho havanyatsokuziva kuti chavakanyatsokumirira chii, nokuti mukanyatsokutarisa kumakanzuro saizvizvi right now Harare kanzuro yose ina vanhu vanotungamirwa nebato rinonzi MDC Alliance, asi vanhu ivava vazhinji vacho havana kana idea chinonzi kurana kanzuro chii. Marara azere, mvura dziri kuputika, marara haatakurwi, iye zvino kune mvonga mupopoto kana takutarisira matakurirwo avanhu nenyaya dzamakombi maexis akawandisa. Saka maportfolios avo havanyatsokudi kuzviunderstanda. Tinoratidza kuti idambudziko rei ramapolitical parties kuti rinyatso kukwenenzvera kana kudzidzisa avo vavanenge vakachuza kuti imimi basa renyu nderiri nderiri. Nokuti mukanyatsokutarisa iye zvino ndozvokuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvinhu zvinoshamisa kuti unoona kuti sendikapa muenzaniso muno muHarare. You find that kuti marodzi ari kuitwa, asi ukazobvunza kuti ko marodzi zvaari kugadzirwa anogadzirwa nemari yani, inyaya yokuti ari kugadzirwa nemari yekanzuro kana kuti ari kugadzirwa nemari yehurumende, asiwo makanzuro pachavo achitadza kuita zvinhu zvakaita saizvezvi. Iye zvino munhu akapoterera achifamba muZimbabwe, you find that marura district councils ese pari zvino iye zvino vari kugadzira marodzi, asi unotsva kuti ko izvi zvazvisingamboitiki nemhaka yei? Saka tinoona kuti makanselazi edu namamp zedu vazhinji vacho havazivi basa ravanoita.
Thank you so much vachirumanzi, rambai muri parunhare. Tichanzwa kuna MP vaMolokela nevamwe vanenge vari vakateerera pachirongwa chino kuti vanotiwe nemaonero enyu. Chris Ms Chirumanzi says many of those who are elected into parliament or council offices, they are not like experts in those areas, and some of them, they don't even know their roles, what they are expected to do once they are in office. They don't know. And he gave an example of MDC run councils, especially in Harare, where he says they are failing to take control of the city and the repairing of roads and other infrastructures. And he blames it on political parties, where he says they don't educate their members on what is expected of them once they are in those offices. I think you can ask MP Molokela about that.
Sure, sure. Mr. Molokela, you can hear the question because this question has always been coming up. You know, every time after elections, you know, there's this issue of MDC MPs and councillors are being accused of not delivering, especially like you had the councillors. What's your take on that?
Yeah, I think we need to be very objective. There are instances where some of our councillors and MPs have not been able to deliver. That is true. But we also need to also say that every time when our councillors and MPs are doing well, we've seen ministers, especially the Minister of Local Government, interfering with the running of local governance, disrupting and appointing commissions and so on. So we need to be balanced in our approach. It's always going to be difficult for a councillor or for an MP to work in an environment where if they do well, it is the disadvantage of ZANU-PF, because ZANU-PF will be hoping that, that they claim back that seat as a ruling party. So there is always that tension. It's very difficult for an opposition party MP or councillor to work, because the more they dwell, the harder for the ruling party. So the minister is always interfering sometimes.
Mr. Shurumans, your response?
Oh, well, but my response, it is not a question of interference. What happens is this. The minister will be more well-versed with how the council works. If the council works very well, there is no need for him or for her to interfere. So, like I said, this is a question for most councillors not knowing what they are supposed to be doing. For example, in Harare, you have seen even the journalists on their own, they've been complaining that, no, look, in Harare, there is this Mr. Gomba who stays in the high density suburb. Why was he chosen to be a mayor and so forth? Now, you try to apply your mind to say, okay, look, what has this got to do with the mayoral position? Since he is also a councillor, so does it mean that the mayorship is to do with the no people residing in a low density suburb? So it's just a question of people who are venturing into politics and who does not have an idea of what they are supposed to be doing. The same applies to the last caller. He says there is too much interference. Honestly speaking, what is going on right now? It looks like as if President Mnangagwa is retiring these roads in Zimbabwe using his own money. Yet these monies were or is from the city council's coffers. And you look at the very same councillors on their own, you find that it does not make sense for any mayor to move in an expensive car, yet rubbish is all over. Now, if you do your math, simple calculation, it will tell you that a tractor, for example, it costs about 40,000. But the car which the mayor or which the chief executive of any council, you know, moves in, it's more than 150,000. So is this guys or are these guys there to serve the people or they are there for their own selfish end? This is the reason why I am raising this issue.
Mm-hmm. So are you saying that this only applies to MDC councillors and MPs, or you are talking across the board?
No, I'm talking, across the board. For example, there is no need for us as Zimbabweans to have 4x4 vehicles. This is not a desert. Where are we putting our priorities? But now, if you look at it, most of the city councils in Zimbabwe, they are run by MDC, and they are failing to deliver the goods.
Interesting.
Joke. Yeah, pakaoma. Chris, rakati mozgwa vatereri wedu pa live talk. I mean, pa Facebook. Shona Facebook wa tina mukoma Thomas Matambanadzo hanzi maswera sei pano kushika kwa warikuita pa chirongwa kuti Onias Matondo watching and listening you live from Muzanzi, Pretoria. Then kutina mkoma Leonard Jemi wari kuti vasvika from Botswana. Then kweta mumwe ari kukomenda anofunga panyaya yataura nawamoyo kuna mkoma Melos White hanzi that's true the court was not fair. Kozoti vanzi Manu wekwanyika anzi Manu wekwanyaks anzi gadzirisa we executive otherwise mara hadzibude. Then Moses Melo White dzoka zvakare ndofunga anga achipindura pana vachirumanzi vanga vachitaura nyaya kuti vemakanzuro vanofanira kutanga vadzidziswa zvikanzi imi vezanu maivadzidzisa here ndo zvimwe zvezvinhu zviri kunyorwa nevari kuona chirongwa nekuteerera pari nenguva paFacebook page yedu VOA Shona. Todzoka kuna MP vaMolokela. Honorable, nyaya hombe iri kutaurwawo nevanhu ndeyekuti wori zvikuru mune makanzuru pamwe neivo vari kusarudzwa kuita nhengo dzedare reparamende vachitarisa maparamende apfuura vamwe vaipomerwa mhosva dzekudya mari dzebudiriro yematunhu madevelopment funds nezvimwe zvakadaro. Paramende iyoyi yavhurwa iyi yechipfumbamwe kana kuti 9th parliament, zvii zvamungatarisirwa imi kuti semunhu mutsva ari kupinda muparamende munge muchiitawo kana kucontributa panyaya idzodzi dzekurwisa uori? Hallo, Honorable Molokela.
Hello.
Hello, are you still there?
Yes, I'm here.
Okay, I was asking you about the issue of corruption that the past parliament and the previous parliament, many people were complaining about the issue of corruption. The parliament was not doing enough to fight corruption or to curb corruption in Zimbabwe. And also in the councils, especially the MDC-led councils, many people were complaining of corruption. And you have a new broom coming in to sweep parliament. What do you have to introduce to parliament? What's new can you bring in with the issue of corruption?
Yeah. I think the first thing is that on behalf of the MDC Alliance, I know for certain that our president, Advocate Nelson Chamisa, has been engaging the candidates. Our national leadership and provincial leadership have been engaging the candidates. As I speak to you, they also been engaging the elected candidates. Like this Monday in Wange, councillors from Wange Central, Wange East, Wange West, met with the district and provincial leaders to discuss issues, including issues of concern around corruption, around delivering the promises to the people. So there is an effort, especially on the part of the MDC Alliance, to improve the quality of service delivery, the quality of leadership. Even Advocate Nelson Chamisa has been strict on this one to say that even when we're talking about councillors, we're talking about local town board chairpersons, mayors. He's been interested in ensuring that as the MDC Alliance, we have quality leadership. So even as we go to Parliament, that's something that we need to push for. The MDC Alliance is going to make sure that the MPs and the senators that represent the party are always interested in the people on the ground, because we know that it was a very difficult election, which, as you know, are very unhappy about the outcome. So those constituencies where we have the MDC Alliance, we are going to shine, we're going to make sure that people realize that if the MDC Alliance is in government, this is the kind of quality that they can get compared to ZANU-PF. So it's an opportunity for us to showcase as MDC Alliance what would happen if we're in the ruling party compared to what people already know. After 38 years of independence, that ZANU-PF has failed, especially to run our economy. And millions of Zimbabweans are now in the diaspora because of failure to run our economy by ZANU-PF.
Thank you so much, Honorable Chris.
Yes, I have one of our listeners on Facebook, Kulumani Mahlobo. He has a question to Mr. Chirumanzu. He says, please stop taking sides. How can the councillors bring service delivery when the country doesn't have money and ZANU-PF stole a lot of money through corruption? What do you think of that question, Mr. Chiruman? The
problem is that, you know, politics, you know, is for those people who really understand how for example, councillors work, how, for example, councillors are chosen and so forth. So this guy, at the end of the day, there is no answer we can try to give him or try to educate him. He simply says, no, look, councillor, ZANU-PF stole money. He doesn't have evidence. It's just like what, you know, Advocate Chamisa said, that, no, look, you know, this election was stolen. But people are failing to interrogate simple things. Okay, Comrade Chamisa, how many MPs do you have? 64-something. Mm-hmm. And ZANU-PF, how many? And then suddenly you claim that the election was stolen. So it's a question for those people whom we can call in politics dumb. People who does not even know how, for example, the constitution of Zimbabwe is. So at the end of the day, you know, I cannot even respond to him because he does not have the beginning of where we can interrogate the situation. What I can only do is to answer this, you know, previous caller, the one you are having on this platform, to say, no, look, previously, like what MDC. No, look, you know, this is the third running when MDC has been controlling the urban cities, and they have failed dismally. But because they only want to change the leadership of this country, but when it comes to how to do it, they have failed dismally. Like I had indicated earlier on, that look, if you go to Bulawayo, you go to any rural council, you find that there are activities going on in terms of road rehabilitation. Now, the question is, where is this money come from, despite these hardships? So it is a question of pure leadership. It is a question of Comrade Emmerson Mnangagwa saying, no, look, we are not going to tolerate corruption. There is no excuse, for example, NDC can give to this nation to say, look, there is a havoc when it comes to Mushikashika. There is a havoc when it comes to these, street vendors. They failed to control these people. They don't have an idea on how to solve the problem. This is the baby of MDC allies in all urban areas.
I think you will give MDC Alliance members the opportunity to respond to that, Mr. Shurumans. But if I may recall, at one time the council acted and that was reversed by the government. And I think those are some of the issues that people are saying the government interferes in council issues. Taita Mutereri Ariparo Nare Magadi. Taurisaya Amusikunya Tsunzikuwa Zita Ndiani.
George Vastole.
Vastole Magadi.
Tinofara Magadi.
Takasimba, muri kufona muri kupi?
Ndikufona ndi Kadoma.
Kadoma, aiwa nyaya iri mudariro muri kuinzwa, tipewo pfungwa dzenyu.
Chekutanga ndachikumbira kuti kana iyo zvinomaisa musoro ina wakada seuni ndio kuvaka vanhu vari mupalamenti nemakanselers kuti vave nezvavanobudisa pakushanda kwavo. Asi muono wandinoona zvinoitwa navatunhanzu vanoratidza kuti vatova pakutokambena, hatisi pakukambena pari zvino. Tiri panyaya yedevelopment inofanira kuti vane both parties irigardless yekuti munhu abva kupi. Chokutanga chinoita kuti makanselers aisashanda mumakanzuru haana, haatenderi kana kuti haana yatinoti security power yokusaina mari dzinobuda mukanzuru. Izvi zvinoita nemamanagers achiita zvaanoda iwo, achibudisa mari dzavanoda ivo zvisina control yemakanzeras irigadles yekuti makanzeras abva kupi. Saka unozoona kuti the power of the executive mayor was very necessary. Yandinofunga kuti ini kana kuri kumakanzuru dai yadzorerwa kana yaidzorerwa mapowers kuexecutive mayor, makanzeras anenge agona kudongorera muhari iyoyo inobudiswa mari nemamanagers. Chechipiri, vachirumanzi vari kuti marodzi ekumareseva anogadzirwa. Ini ndinobva kwane mbudziya ini. Hakuna mugwagwa wakanaka kwane mbudziya. Saka vachirumanzi vanotori kumashure. Chechitatu, makanzuru kudhara aiwana mari kumiti redhimotikari dzemumataundi nedzekurural. Asi iko zvino zvakabatanidzwa zvikaiswa kuzinara. Zvotiye zvino makanzuru anomirira kuzopuwawo allocation nezinara painodira. Iyo zvozvoona kuchinjiwa motikari dziterere kumakanzuru kwadzaiterera, then vo remeta mari yavanoterekwa kurimita kuhurumende imeyose shandisa kumidogo yavo nema ma projects avo ndatenda.
Thank you so much, Stole. That's our caller from Kadoma, Mr. Stole. We say the problem is the councillors don't have power to control resources, and he's saying the only way forward is to have an executive mayor, and that will help councillors and the council to do their own things. And he dispensed Mr. Chirumanzu's claims that rural councils are repairing roads. He says from where he comes from, nothing is happening, and also the issue of all money is collected on roads going to Zinara. He says that is another of the problems. I think Mr. Chirumanzu want to respond to that.
Baba vasitole tinoda kuti tivabatsire ndoza ndambotaura ndikati nyaya dzepolitics vana vadi kungo komenta vasinganyatso kudzinzwisisa Zvinara yavari kutaura iyoyo although ndisinga miriri vezvinara zviripo ndozvekuti gore rega rega Zvinara inopa marura councils mari yokugadzira maroads. Marura councils gore rogarega vanobuda nebudget. Kana ivo vasitole na vamwe vakaterera vanofanira kuinterrogate kuti kwandigere panapa budget rakambomira sei mari yacho yabva kunani nani 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 then vakuchizobvunza mubvunzo wekuti ko mari yabva kuhumende yapuwa imi makanzuru yashanda chii ko mari yamaretsi yashanda chii nezvimwe zvakadero ndokuti vagodzwa kuti zvinofamba sei nokuti you will find that vazhinji kana kuti mari dzacho zhinji sokutaura kwandamboita imari dzinongoinda ku leadership yekanzeri iyoyo vachipana mari ma allowances vanhu vanofanira kuziva kuti vanombowana mari saka pamutemo zvinenge zvichinzi imimi maresidensi vagari venzvimbo ndimi munofanira kuti aiwa kwete izvi bhajeti ratiri pasisi iye zvino tikatarisa nenya dzakaita kubulawayo ndovonga makazoona zvakabuda mumapepa kuchinzi mamembers ecouncil mdc vava kupana nzvimbo dzinokosha asi ivo vachibva kumarocation andimona saka iri rinotongori dambudziko rokuti vanhu vazhinji havasidi havasiri kuziva iye zvino mukatarisa kubulawayo chaiko chaiko there is going to be a mess again when it comes to my issues they are my councillors vanga noti isizo hatisiri kuda munhu we wechishona kuti aite mb kuno kumadebelele asi ndive mdc ale asi president wavo mushona ndiani ndiva Nelson Chamisa now how do you equate zvinhu zvakaita saizvozvo saka zvazvinorira ndozvokuti vanhu ve mdc havazivi zvavanoita how can they say kubulawayo hatidi kuti meya ave mushona asi president oda kuti ave mushona saka politics dzacho dziri papi ndodambudziko rinenge riripo iroro zvokuti vanhu vanofanira kupinda politics vachiziva kuti vanoda kupinda papi chii chavanoda vari kuda here kuti nyika ibudire kana kuti nyika isabudirira
Thank you so much vachirumanzo ramba yanyu muri parunhare Chris ndisandauya kwauri ndofunga tine mumwe muteereri makadii
Ndipo makadiyo.
Takasimba zita ndiani?
Vamarandu kuHarare Waterfalls muZimbabwe.
Vamarandu nyaya iri kukurukurwa ndiyo yotipewo pfungwa dzenyu.
Ya, chinonetsa ndicho chandimuri kunzwa kuti vachiri manzu vari kutongotaura vachitangira pasi payambo tekutangira kumusoro. Nyaya iripo ndeyekuti vari kungoaccusa vanhu vasiri mupawa ndidi handiwo ndovanere two-thirds majority muparliament asi vari kungoedza here kuita zvacho nezvinogona kuti ava vari kuaccusa vagoteedzerawo havasi kuzvigona for example munyika hamuna mari izvozvi ari kukondrora izvozvozvo mamps emdc alliance here kana kana kuti makanzuro eredisa alliance handii government yavo but vari kutadza kuti kuzvigadzirisa izvozvo tobvapo toenda kumareserva kwacho ikoko kwavari kutaura kuti hanzi zvese zvinoitwa isusu vamwe tinoshandira kumareserva ikoko tichienda ikoko kunopano mari handi dzenge dziuiswa nemadhona saka motikari dzatoshandisa dzototadza kusvika kune dzimwe nenyaya yekuti hapana kana marodzi anenge akagadzirwa tinotofamba mutsango chaimwe chaimwe zvekuti kumwe kwacho hatitosviki but vari kungotaura kuti development iri kuitwa saka tiri kutoshaya kutoti zvese izvozvo zvovari kuzviwana kuti
thank you so much
chinzvimbo chekuti vakagadzirika handiti ka vari kuaki handimurungozvinzwa kuti vari kuakiza panzvimbo chekuti tovano asingazivi anodzidziswa handiti but havasi kudzidzisa vari kungoakiza saka inonaka sei chaicho
ndofunga vanga vachimbodzidzisa haone kuti vatombotaura nyaya yekuti dambudziko riri pakuti mapato anotora vanhu vanenge vasina ruzivo hwekuti vanga vachiita izvozvo iadvise inogona kutotorwawo nemapato iye kuti next time kana taakusarudza vanhu mumakansela nemumamp totora matanho apa asi aiva tinotenda zvikuru vamarandu tichazonzwawo
asikavari kutaura asi vari kutaura zvekuti mdc why is it that vari kungoti mdc instead of
vatombotaura vanhu kuti vari kutaura across the board kumapato ese ezvematongerwo enyika ndofunga mamusati mapinda pachirongwa asi aiwa tinotenda zvikuru thank you so much Mr. Marandu that's our caller from Waterfalls Mr. Marandu who is saying the country has no money and the government is failing to address that yet Mr. Chirumanzu is blaming MDC on everything but we can hear we'll hear from Mr. Chirumanzu we can hear from MP Honorable Mulokele first.
Mm-hmm. Yes, Mr. Mulokele, just a quick question about the diaspora. We know you have been in the diaspora for quite some time, and then you decided to go back home and, you know, be who you are today. Now, can you tell us from what you have done so far in Zimbabwe, being sworn in and so forth, do you see most Zimbabweans, we know there were quite a number who tried to do what you did, but some of them fell off the wayside, but a few, like yourself, managed to make it. Now, what do you think of Zimbabweans in the diaspora and the way that they should be going back to Zimbabwe, not just to stay, but be a part of the political system? Mr. Mulokele? Mr. Mulokele, can you hear me?
I think we've lost him.
Yeah. Anyway, Mr. Chirumanzu, what do you make of people like our guest? I think he's going to be back again. Who are based in the outside the country, but are now going back to take up political positions. Do you see that as, you know, something, a phenomenon that is going to grow in future, like in the 2023 elections, maybe half of the contestants will be coming from outside the country? Do you see a situation like that?
In fact, I will start with you, because you work for an American broadcasting corporation. It is you guys who must first of all come back home. Mm-hmm. Because what you are currently doing is you are being used by foreign countries to beam something which they call democracy, yet it is not democracy. So the previous caller you wanted to engage, you know, us with, he made the right choice to come from wherever he is to participate in the building of this country. Mm. If all Zimbabweans had that mindset of coming home and rebuild Zimbabwe, I can assure you we'll be a force to reckon with. But unfortunately, we have people, I mean, you know, all over the world who will say trash things about their own country. But and this is why you find that Comrade Chinotimba of ZANU-PF is even pushing an agenda to say we need to have an act that says if you trash your own country, you must be punished. Da akuna munhu pachivano anoenda achiti mai vangu muroi chero vari muroi.
But this, a quick point of correction, Mr. Chirumanzu.
The same applies in America where you are. There is no one who would write a placard and say forward with Bin Laden. That individual would be punished. And you won't even know. And I can even go further to give you some, you know, examples. This is the reason why people up to now do not know where Gaddafi's body is. Because the American government knew that he is going to be in a much higher. Simple as all that. Saka, it's so Zimbabweans. There is no one who is going to preach us about democracy. There is no democracy. That democracy must belong to Zimbabwe.
Okay.
The human, the so-called human rights, it must be human rights for Zimbabwe. Yes, you know, tinama problems, am assumptions. Atakon the rest one MDC ally. This is the effect. But today we are suffering because of MDC alliance. But no one is talking about it.
No, but let me correct you something on the Voice of America and Studio 7. We give people the opportunity, equal opportunity. Compare us with the ZBC, you will see there's a big difference, and the difference is that we are definitely more democratic, and we give everyone equal chance. We don't exaggerate anything. That's why you have the opportunity to come here and say whatever you want to say. And also, let me finish, Mr. Chiruman.
My brother,
yes.
I understand. At the end of the day, you are using me. That this agenda for American government works.
This has nothing to do with America, sir.
Hold on. I know you are working there. This is what I have charged is a Navy issue for you, for bread and butter issue for your family, which is fine. But then you cannot tell me that a foreign government will want to engage the citizen of a particular country to deliberate on issues for their country. For example, right now, if I can give you an example, how many vagabonds are there in America? Where is human rights in the so-called America? So at the end of the day, you can try to squeeze this, you know, point at that. But it is not going to work. You and me, with your expertise in your, you know, respective fields, you need to come home and build this nation, not to work for a foreign government. Simple.
But Mr. Chirumanzu, one of the ways of building the nation is having an independent media, and we are very independent. I can assure you that we are very independent.
Do you want to tell the whole world that in America the media is independent? Do you know who controls CNN?
Very independent, sir.
You should listen
to President Trump attacking the media.
What you wanted to say?
No, you should listen to CNN that you are talking about. You will hear how Mr. Trump is treated. It's not like in ZBC where someone today is a comrade and tomorrow because he's done something is a mister.
I gave you a simple example. In America today, you cannot move with a banner written forward with Bin Laden. You cannot move a banner forward with jihad.
Dombokubata imuromo wachirumanzi titoremwe muteereri ari parunhare todzoka kwamuri izvozvi.
Okay.
Tine muteereri makadi.
Makadiwo.
Zita ndiani?
Ndinowa mabvudza.
Mabvudza. Muri kufona muri kupiwa mavhudza?
Ndiri ku Francis Town.
Francis Town, ni nyaya tirikurukura mainzwa iyi.
Botswana.
Nyaya iri mudariro mainzwa, tipewo pfungwa dzenyu.
Ndainzwa zvikuru, ndiri mutereri weStudio 7. Ndiri kudawo kuziva kune murume ari kutaura uyu. Wandirwadzisa kuti ataure kuti vanhu we MDC havazive politics. iye hana kuzarwa ari mupolitics kana vari mukampeni pena wanokampena kuti iye nemhuri yake vadre oende kufidha womuwani takatora nyika 1983 1-1 pound 37 years down we are the worst in the world and you stand by your mouth kuti tiri right mukatarisa kubva pamubhuruwayo kuenda mugweru mamwine electrical train nhasi kana sanzi 1 chaiyo yemagetsi hamuna and we say tiri right there's something wrong there there's something wrong vanhu vanofanira kunyara kutaura wachiri manzi vanofanira kunyara he must amwe Zimbabwe ndandiri kumusha nezuro he must be crazy I'm sorry to say that word tiri vanhu vanofanira kuziva kuti tiri kuda kuwaka nyika yedu that's true but tinofanira kuwaka nenyitsiro yakanaka kwete kungotuka vamwe vanhu kungotuka vamwe vanhu vese vari mucouncil they get money from the government vangani vakada kudzingwa last time na minister of local government vachinzi ndo MDC if it wasn't the court what would have happened vanda vakadzingwa vochiisa vavo vana vavo kuti vadzi waguta it's not fair let's be honest havasi kulida mhuka vari kulida vanhu vakafunda skivo we've got degrees like them that's one thing they have to know we also went to school to have the opportunity of leading someone doesn't mean he's stupid no it's an opportunity
aiwa regai tigova pamukana vachirumanzi tigopa vachirumanzi mukana wekukupindurai vamavhudza tinotenda zvikuru ndizvozvo vachirumanzi ndofunga manzwa vamavhudza vachitaura vari kufona vari kufrancis town kubotswana uku
again ndodzokera back kuishi yatambotanga kuti politics dzinoda kuitwa navanhu vanodziziva kuti dzinofamba sei iye zvino vari kuti makanzuro anopuhwa mari negovernment ndizvo here the answer is no makanzuro anozvikorektira anonzi maredzi vachiisa kuakaunti yavo kana ivo vamavhudza kubotswana kwavari ikoko kunzvimbo yavagere ikoko kanzuro iyo vanobhadhara mari kuakaunti yekanzuro yavari iyoyo saka kanzuro iyo ndo inogara pasi yodecida kuti yoita sei nemari iyoyo this has got nothing to do with the central government ndo zviripo saka zviripo ndezvokuti MDC namasimba ainawo matowns ose akatenderedza nyika vakonewa kurana the city council ndo zviripo chete chete kune function iripo ndokumarura kanzi iko kuchakabata chi ZANU-PF this is why muchiona vanhu vese vakawanda muZimbabwe vachivhotera chi ZANU-PF
vachirumanzi hakuna mabasa ndimbo kubvunza hangu vachirumanzi
asina kuona vatungamiri veMDC Alliance vachiti isusu kana musina kuti votera muchakaura kusvika zvanaka nokuti takumbira masanctions
vachirumanzi
zvino American government ndiyana sikazivi kuti mari dzatinoti idzo dzidzi foreign currency dzinotanga dzakleiwa kuNew York saka kana munhu asingazvizivi izvozvo
Mr. Chirumanzi vachirumanzi
ndosaka mantona vatungamiri vachachingo takahwina kozonzi chiti paumbovo dho hapana
vachirumanzi ndikubatei muromo ndikubatei muromo vachirumanzi ndodzoka kwamuri asi pandinodzoka kwamuri ndichada kuzonge ndichikubvunzai nenyaya ye 5% allocation inofanira kunge ichibva kuhurumende ichienda kumakanzuro uye nyaya yekuti marural areas kana marural councils amukutaura iwayo mitero mingani inobhadharwa nevanhu vekumaruwa yavari kubhadhara yekuti inge ichishandiswa zvamuri kuti vanofanira vachishandisa mamitero tichazonge tichikurukura nyaya iyo regaiti mozwa tine muteereri wevhekola alo
alo
makadi
ndofara ngoma makadiko
aiwa ndiri mupenyu zita ndiani
ndetwahwesa ndiri kujobheku
wahwesa kujubheki kwakadii kujubheki
kogwadza uko tichinzwa vachirumanzi ava vachingovata zvisipo vadi kuti nyika ibudire ende mberi vanavo
sei muri kudaro
muromo womukuru uyu kwa unoitanga usina kubereka unoitanga usina kana mwana kana wani
dzimwemhurika vamwe vanoti vati chokwadi chinorwadza vahwesa pamwe ichokwadi chiri kurwadza ichavari kutaura
hapana chokwada hapa mari iri kushayika munyika mhonzi kana wandiri baba ndokuti ndikupe chikafu kumirira kuti ndivhoterwe ndoti mari uye iri kuupi namanje hamuna chinhu chirimo mapotos akazara makanzuru ndovanopindira makanzuru kuti asarane zvakanaka vachingobvonyongodza vachingobvonyongodza ngavaite zvinhu nyika yende mberi tione kuti vanaka vaya nechinangwa chekuti nyika yende mberi vasaramba vachirwadzisa vana vezimbabwe vana vezimbabwe vanoda rugare saivo vanorarama ivo vanoraramawo muhomwe dzavo dzakafuta kudarika vamwe vese ngavasataura zvisina basa babavo
Alright, tichati vazokopindura panyaya but imimi wahwesa zvinhu zvamungataurawo pane paramendi yagadzwa iyoyi yatoreswa mhiko nhasi pamwe chetewo nemakanzuro ari kutoreswa mhiko iwayo nokuti mungadai mamapinda muchirongwa muchida kupindura vachirumhanza asi mune pfungwawo yenyu yamunoti ngavarege kudzokorora zvakaitwa mamistakes akaitwa gore rakapera kana akaitwa nehurumende yanga iripo zvii zvamungataurawo zvamunotarisira
tinoda makanzuru arane freely without any interference yemaministers especially ezanupf vanoda kutsimbirira zvinhu pasi toda kuti amakanzuru arane zvakanaka pariamendi musenzwe zvakanaka nyika yende mberi ndokutoti totowanawo chouviri iko zvozvi zvakutoshayikako nenyaya yekuti vanenge vachingoshora saizvozvi izvo taichitobvunza kuti pamwe zvinhu zvakufamba kuenda mberi nyambana chirumhanzi ndovaringowisira zvinhu pasi apo
aiwa maita basarwadzisa
mhani munhu uyu anorwadzisa sereguyo
aiwa regai kurwadziwa ivhunguro chete inhaurirano ndosaka zvichidzi dhibheti regai tigovapa mukana
vamatauriro aanoita anofanira kutaura achiziva kuti kune vanhu vari kurwadziwa kunze uku vadzore rurimi semunhu mukuru
aiwa tinotenda kuti vari kuzvinzwirawo zvamunotaura izvo asi vachataurawo vachipa pfungwa dzavo dzimwe nguva vanogona kutaurawo zvakare kuti dzoraiwo rurimi saka in the end tiye tisina anotaura manje chris
Jonga, you had the question for Mr. Chirumanza about the 10%.
Oh, yes, the 5% allocation. Mr. Chirumanza, when Councillor Gomba took his oath as mayor for Harare, he pleaded with the government that it should bring back the 5% that should be allocated to councils. And also, you were saying rural councils are doing much better than urban councils, and urban councils, they rely on rates, and I think also rural councils, they rely on rates, but how many people are paying rates in rural areas to the extent that those councils can repair roads and do all that it is doing now?
That is a good question. If the mayor of Harare is crying for 5%, we need to interrogate his question. Where is the 95% coming from? Why should he cry for 5% instead of dealing with the 95% which he is having? So, like I said earlier on, it just shows that MDC does not have people that think, including those who are in diaspora. This is the issue which they need to interrogate. If Mayor Gomba is crying for 5%, he needs to tell us where is the 95% going to.
But Mr. Chirumanzu, if that 5% is meant for councils, why is the government taking that 5%?
Fine. Maybe there might be a reason. And I've articulated the position that, look, it is the very same MDC alliance that asked for us to be sanctioned. This is a fact. It is known by every Zimbabwean that MDC asked for sanction. So this is what we are reaping. Mm. So therefore, Mayor Gomba cannot go around and say, no, look, no, I need that 5%. We need to ask him, where is the 95% going? Simple as all that. We want to see the mayor moving in a dirty sand. 120Y, if it is still exists, then we can say,
It starts with the ministers and the president, too.
A car worth 250,000, yet a tractor costs 30,000.
Yes, thank you.
These guys cannot even buy simple things like...
thank you, Mr. Chirumanzi.
Unfortunately, Mr. Chirumanzi, we have run out of time. Thank you so, so much for taking your time to be with us tonight. We'll call you again some other time. Thank you. That was Mr. Gadzira Chirumanzu, a political analyst leaning towards ZANU-PF. We also heard from MP Daniel Molokele from Wange Central. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe. Until we meet, same time, same station, same frequencies. Night.
Thank you so much, Neni. Jonga kandemiri, ndoti chirongwa ndechenyu, musakangana kupinda muzvirongwa zve Studio 7.